Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzobato ravo kusanganisira vaJob Scholar dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mbazi rezvemutemo muZanu PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra St. Mary inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar. VaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaScholar vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka majeri. VeTripusi vari kupomera bato reZanu PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali.
Jere rinorwadza, jere rinoshupa. Zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanya-nyanya kune vakasungwa vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura kunyanya-nyanya munobva panosungwa ana baba vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai vanenge vanyanya kusungwa vana nekuti ndo vanosara vachitambudzika pamwe baba vanenge vari vanoita zvinhu zvifambewo mumba breadwinner saka izvozvo ndozvavainditaurira nokumbunyikidzwa kune kuchiitwa.
Hanzi zvinhu zvakamira sei mujeru?
Majeri hakuna chikafuko vanhu vanotambura une nhamo zvikuru. Ijere, of course, hazvingazofana niwo nemuchato asi vaitaura kushupika nemushungurudzwa kunyanya-nyanya nenyaya yekuti vainyimwa bhel vanga vaita 153 days vari muchitoki. Ite zvinezvi mukatarisa vaScholar vatinge vatipfuura 160 days kungova kushungurudzwa kungova kusvinyangwa semuchiva. Asi chokwadi chiripo nyekuti hapana mhosva yakapara.
Ko sei muchidaro?
Kana une mhosva unoenda kukotipetwa bhel nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva kungova kupomerwa. Kupomerwa hakusi kupara kana ukanzi wakabata chibharo hazviri kuti wachibata kungopomerwa. Saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndivo vamunoona ndivo vanotopomera vasina mhosva. Saka izvozvi zvitoda kuti zvigadziriswe ndenyaya yataivaonera.
Zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa?
Ticharamba tichitaura nevatinotaura navo asi chikuru isu chatinoita ndechekuti tinonamata kuna Mwari nekuti nyika ndeyamwari, vanhu ndevamwari, nguva ndeyamwari, zvose ndezvamwari. Pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita asi tinoisa Mwari kumberi pazvinhu zvose nekuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori mubazi rezvemitemo Mozanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana
vasikana havana kumbosungwa nezanu PF vakasungwa negavhenendi nemapurisa vachinziva nemhosvadzo vakatara ende vasikana inoya vanozviziva kuti pano mutsauko westate nepolitical party zanu PF haina mapurisa ZANU-PF haina jere ZANU-PF haina makot ZANU-PF ipolitical party vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare vachadaidzwa kudare vozotaura kuti vakati havana kuzvipara
vari kuchema chemawo kuti vanhu vezanu-PF vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe munoda kuti kudii nemashoko eyaya
vane ZANU-PF havafanira vachikopara mhosva tivi vanhu vane discipline vanoteerera zvinodiwa mumutemo nyaya yokuti inenge uri nhengo yepato rinokukwidza haisiyo inopa munhu laisensi yekupara mhosva asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare zvoonekwa kuti wakapara mhosva here kana kuti hauna saka vasikana ngavamirire zuva raura vachadaidzwa kukoti kuti vazodara mhosva dzavo
zvimwe zvavari kuchema chemawo nazvo vamangwana vari kuti ivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika munoti kudii nazvo
handihazivi vatongi vakaita izvozvo asi chandinoziva ndechekuti Zimbabwe ine mastructures akawanda wekuti kana munhu akanga atadzirwa even westate kana usiri wadzingwa basa zvisina zvisiri pamutemo kune kwaunonomhanara nyaya yakuongororwa kuonekwa kuti vakakanyasirwa kana kuti hauna kana paine vanhu vakakanyasirwa nestate vane mvumo yekuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vachitaura nyaya yavo
munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenuclear pazvombo zvenuclear zvinoparadza ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavaikupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenuclear. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nava Simon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo. Pane vakarohwa here mukusungwa uku?
Hapa kusungwa hapana munhu akarohwa.
Mati imi manga mapiwa onesho yekuti munge muchienda kunonamata. Zvanga zviri zvikonzero zvei chaizvo zvamanga muchipindira kuti munamati?
Munamatira maproblems akasiyana siyana ari kusangana nevanhu pakurarama kwedu. Zvinosanganisira zvinoise kuita mingi kushandiswa sezvinodhaka nevadiki zvauraya mai semuisa zvimvura yavei zvinosanganisira zvekare imba chaizvo dzevanhu vatinoindika tiri kubreka tiri kusanganisira zviri iya zvinechekuita nenhau yekubatwa kana kushandiswa kwemari yevanhu.
Sika vamwe vanoti zvechechi nezvematongerwo enyika hazvifanira kunge zvichifambirana, munoti kudii ipapo?
Dzinongova muono uye vamwe asiri vanhu avanofanira kunzwisisa kuti segreted politicians kana kuti anonyatsonzwisisa zvematongerwo enyika ndimwari, ende hakuna umambo hungaitika panyika ipano kusina kubvumidza kana kuti kusina kupiwa igreenlight mari iye mari pakati. Saka kusinga vasinyika kuti mari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese, asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva amudzi mari aasailendi ari kuti handinei nazvo. Vanhu vanenge vasinga vuzwisisi havo nyaya dzematongerwo enyika, asi ine kristori yeri watingati ndiye politizeni muhombe nekuti atori mambo wemadzimai.
Masungwa kudaro, ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumirirai, imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo. Sei makatora danho iri?
Hongu inyaya yechokwadi yekuti takaiwa ine option yekuti tichibhadhara faini, asi nyaya yavanga varipo ndeyekuti vanhu vakanga vasina mari dzasina faini. Asi mafambiro anga ari kuita nyaya yacho takanga tavapa takaita danho rekuti no kana vanhu vasikunamata imari mhosva munofanira kutonga hatingadzimi faini nekuti adzimisheni kubi nekuti nekuwirana nekuti nemhosva.
Manga muri kupi chaizvo, muHarare, Rimandi kana kuti kuChikurupi?
Takanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuHarare, Rimandi. Zobva paita madzimai 12 vakanga vari kuChikurupi kufunewo sechen.
Saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita?
Hatinganyanyi kushora hedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatirwo edu kutirongo kutirongo kwaibatwa vanhu zvakanaka havuvipekuya pekurara chaitirwa zvedu, asi kungoti mukati metirongo tikuona kuti nhamba yevanhu inenge yakapiwa ndisei. Saka vanhu vanoita kundomanisidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kwozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhiraivhi remutsungu tikuona kuti hurumende inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekuti paite dhiraivhi rekasi nekuti dhiraivhi ravo rakanyanya kuwanda
Kuonyaye zvirwere izvi mutirongo zvakamira sei, hapana vakarwara here?
Pagurupu redu hapana kwatingati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibirawo nemabhesi, asi tikatarisira vanavo vamwe vacho vanga vagara vane urwere hwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Avo vanga vari vaGoshomi, vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mukanganya uye weStudio 7.
Ndima kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mukanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kuKata, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguruwo kuti kwakamira sei kuKata?
Kata inyika inogarika, hakuna mheremhere, inyika inofadza chose.
Pari zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei, makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mutambo inapo, asi ndinosapotawo zvangu baba ekwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony, but mamwe magames akawanda ndinomaona zvangu ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeKata nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo. Matourist akawandisa, pese paunongobuda panenge pane matourist tikusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana-siyana. Zvinozvi zvinofadza chaizvo, ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana-siyana, anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda schooldriver, unongobuda upinda mutrain, upinda mubhazi free kana une haya kadhi. Zvinozvi zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwaunoenda, wodzoka netrain kana ndodzoka nebhazi. Kata iri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita, mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri muraidzi, ndaane nguva ndichiticha kuno kuMiddle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kuKata. Besides kudzidzisa kwandinoita ndiri muruki, ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai kuThe Biggest Blanket. Takaruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces, ndobva ratumirwa kuma orphanages akasiyana-siyana all over the world. Ini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magumbezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungudzirana. Kuti akaenda sei hatidi kunyepa, handizivi. Coordinata wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lift from Emirates. Up to now hatina kusangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kunopa mablangetsi kushungudzirana kuHarare. System yese vakazondibata vakatenda, vakatonditumira mapictures vana vane mamwe mablangetsi atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvinozvi zvinofadza chaizvo, kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo kumirira nevanotambudzika. Zvinhu zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko, uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Ini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi tichiri kugara kweikoko kuzivisikoko ndokwandakakurira. Saka mai wangu gairuka ndova indidzisa ndichiri kuombichana mbichana navo ndikatozoguma ndakutoruka ndichivabatsira zvekutotengisa chaizvo. Mai wangu anga nespeed yekuruka yandinoenda akatora speed iyoyo zvekutoti ndinotonzi chiedza the fastest meter kuDubai. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvarwa ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mai manje gore ra 2018 ya 2018 ndopa ndakatanga zvekunguruka. From nowhere ndangotrika nditange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasanganzana nechirongwa cheblanket speed zvichinzi kune madzimai ari kuruka blanket muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune anga ari coordinator tikatowirirana. Nokuonawo marukira andaita ndaitofadzova chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndomatangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvinhu zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche ndozvandinofarira ndozvandakadzidziswa namai vangu and up to now ndichine mamapatani andakadzidziswa namai vangu andinotoroka nemusoro.
Muri ikoko kukata pane zvamakaita here zveWorld Cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, kata World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa, akakroshwa, ndakakwanisa kuzviita izvozvo nevana vangu kuchikoro, a few girls. Kairuka zvima pieces 6x6 centimeters tichinosonerawo pa flag ready pub. It's an initiative yandakaitawo nevana vechikoro kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa remubato wemaoko ndichivadzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugurupu rokuruka kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Lucky ndobva yangopfuurawo nechikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo tichinyorawo mazita edu tichiwishawo good luck kukata TV yedu yekati. Saka munondibata paFacebook page rangu rakanzi Chiedza Pascalia Kope neInstagram yangu Chiedza Pascalia Kope bata ikoko.
Aiwa, tinokutenda hii chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisimabelas nekundiisawo pachirongwa chakadai chakanaka kudai chokukurudzira nasemadzimai.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusoro-soro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handivo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore gumi nematatu chete. Mwana uyu anonzi pari zvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa rePolice Friendly Unit.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e-2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairizi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuQatar kumakwikwi e-2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0
kwa tambuga iko 68 minutes. Panemwe mitambo ya tambuga onasi Poland ya rola yu Saudi Arabia 2-0. Kuchiti wo Australia ya rola Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zere panyaya yekuruwa kwe Tunisia uku. Ne mukana wayo wekuti endere kumberi ni makwiku aya regai tinzwe kubva kumtore lue na u Michael Kariati.
Tunisia yaro 1-0 ne Australia iyo vanga charisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kuchupikira. Kukundwa uku kwasiya chikwata cheku North Africa ichi chiri pasi pasi pe gungano re Group D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemu Africa ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri uyo vachatamba ne France iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu va Alan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia iri kutodyiwa neFrance. Zvatakatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi uyu ndopaine chance yekuti inokwanisa kubudirira. PaFrance haibudiriri.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charohwa neAustralia iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvisingaiti. Ndai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia. Australia ndinoiziva iri timu yeyo ragibhi ne cricket. Asi Tunisia ndiona yatiti yatigwadzisa zvisingaiti. Zvaita izvi hatichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haisati yasvika munharaunda yechipiri kachanu kaenda kumafinari eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu va Silent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvitevera matambiro akasimba ayakaita neDenmark. Asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndobva vaifanira kutora mapoints. Manji meno kuti kamwe yake Africa yakakamira sei. Dono asi game rakutorema rakurema rasara rakurema hapa ndipo tatofunga kuti Africa jaita 3 points like zvaita Senegal tatofungire baba.
Mumwe mutambo we Group G pakati pe France ne Denmark urutotambwa panguva ino. Kutatarika kwe Tunisia uku kwauya mushure nekukunda kwe Senegal iyo nezuro yakarova kata 3-1 nekuramba iri makundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vatendai bands jakata vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinari eWorld Cup.
Izvo murikuona matambiro avari kuita vakomana nemakuona vachinokupinda vari kumasemifinari kana kumafinari.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri tinoda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vajobscala. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri nokusiyamina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.